manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yete pasi rese hapana vanoita profit ukatasvika dzose pasi rezvibatira nezvekungobatana badana vachiita maalliance.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti haifaniri kutengeswa.
Tisev reforms tine zvimaparastatal zvirungodya mari vana e Zimbabwe kwataa kuita vakwasho vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato repdp vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerisununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi kuenda kunyika dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose nyika yese business rendege haritiri kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita business rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyamirati connectivity kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika kutagiraematourist. Basa rendege nderokuti iko kazhinji katona kubatsira kwarinoita panyika zvinobvira mumuna mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabhizinesi kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekune investa kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit ukatasvika dzose pasi rezvibatira nezvekungobatana badana vachiita maalliances nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumba andi kutaura navo vaBlessing tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nadzo mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanoita mune dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kampani yedu yeAir Zimbabwe yanga ichisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe amungati mabalance shiteni tichitarisana navamwe nokugadziridza zvakafanana naizvozvo zvatiri kutaura pamusoro kwazvo kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo ndeni request yedu yokubatana navamwe inenge vavhiri attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makampani akawanda atiri kutaura navo but zvavanenge vachibvunza nirizo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tigora kuti tingagona here kupinda into yepartnership namamwe makampani fananidzana nezvinoitwa nedzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo tabatawo vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato repdp vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe nemamakambani ehurumende uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa. Vanonzi vachina masa vaya vakoniwa hakuna kana mari kana mabhondi noti acho vakambochinzira navo hausi kumawana ba. So it's a crisis state So ama mbembe akaimbwa na mapfumo.
Saka dambudziko iringa gadziriswa sei chaizvo abiti.
A very simple thing, we need a political solution in the country. Ngava yende makororo anonzi zano apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nika haisiku producer hii. Nika haisiku producer. So kana tisiku producer, hatukua se kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anonzi ma exports. Kutuwa ne mari yekunze kwe ime nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline. Pada unyanzi kurana economy. Washa ikai wawo. So that's the second thing. We need fiscal discipline. We need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics. The grand town. Kuti, we eat what we kill. Tikabata gonzo, tunojika mbela ama zinodikamu. Tikabata okanzo, tunojika kanzo. Zine urubata kambela, waita expenditure yenzo. My elections ariko. Commander agriculture ya matanga nayo, commander economy ya matanga nayo, is just an instrument ya arbitrage. So management of the economy is key. And the biggest problem, ya crisis ya itika from 2013 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu, ngati bvise zvimakontrol zvatina zvese zvana SI 64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoita izvi. Chechi 4, let's have reforms. Tine zvimaparastate zvirungo dya mari vana eZimbabwe kwatakuisa vakwacho vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of maparastate. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Nini ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwiri vorusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo mavo veterani kuti pane zvine chekuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nichada kuzokutengera hembe, iwewe nichada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isu tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzo tsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kuti shatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti zvakati uye musataura. Saka chatakaindira kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo. Pasina chinhu chinozondibatsirawo inini. Pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa, isu saizvo kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magarira akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka. Isusu tinogutawo kubva kupovho nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya. Iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra, mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti totikudi.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu. Asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndakutaura ndiri inini. Ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzotaurazve either pamusoro pehondo kana pamusoro pavo. Nokuti ndozvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rutsigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutongaridza nuPF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano avanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukaita semaaccounts akashuwana reserve bank. Mari iri mubank i2% yetotal deposit. Zvichireva kuti madeposita akaitwa nevanhu mubank $6 billion. Mari irimo ine hard cash inokwanisa kunotorwa imomo i2%. Inova tichingati close to 300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirami kunotora mari kubank ye6 billion imomo ine 300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukaita semareport ereserve bank. Anoratidza kuti mureserve bank hamuna mari. Inokwanisa kuti mwedzi upere tichitenga zvinhu zvose kwenyika. Ndoti hakune ma-backlog e6 months. Makambani akaapply kuti vatenge zvinhu zvose kwenyika e6 months hasi tovabhadharwa. Makambani mazhinji Delta yakatadza kubhadhara madividends ayo kumashareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho. Kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu zvose kwenyika anofanira kutanga vatsvaka cash yavanodhiposita mubhank ndorusaenda pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari dhora racho rekuamerica harisi kubatika.
Ko zvavakati bhoni noti vakauya chagadzisa mari zhinji akagadzirisika. Tinofanira kudzidza dambudziko remuAfrica nemuZimbabwe hatidzidzi. Tinoti taparura mutemo hatitarisi kumashure zvinoita kuhigh school kupuraimari kuti kana wafoleta macorrection kana mwana ari grade wanoita correction semapolisi mega asikaita macorrection. Nyika isina mari. Tinofanira kudziva chikonzero yeri nyika isina mari chii. Mari ari kuti uye munyika munoenda mainvestors ndio vanofanira kuunza mari munyika munomu. Mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari. Mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo mafoo sozi emari iwa haiwe na kuprinda zimdola. Yaka hii prinda zimdola ino wango pepeka kwenda msango haina hendu matira. Nikuti akura prinda zimdola. Kunya iya wati aruna kuti hauna zimdola mangoji. Hari zimdola. Saka jino iya hata kuti njena wata zimdola. Ui apana wata zimdola. Haunga so vidambu zikoka. Re Zimbabwe ni kuprinda zimdola. Haina hendu matira. Hakuna kune nika 33. Nika 33. Zaka shanta US dollar. Zaki na matambi zikoka. Rafani ndaka pina na wani. Hakuna kana one. Yakatanga kugadzira kuunza nyika mareya zvekuti kwacha zvisa zvazvaringana. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda. Tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vanhu vasagadzira zvigadzirwa. Izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption. Ngavabvise corruption ndikutanga. Ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite business inge chena zvakanaka iri doing business. Hazvitomboni kuenda kuna godobori. Tokwata kugadzirisa kuti tiexport. Nao isusu Zimbabwe tisitogatsega panyika 33 dzakashanta kumare kunze kwenyika mareya yadona. Zvinongowanza mari isiitoti sudo current mari isina zvita ndounzi bondi noti makambwa imari bondi noti zvikuitira kubondi noti zvitakataura izvo muna mego rakapera kuti richabhinwa izvo rava kubhinwa South Africa mangoti yaita hanzi kwaiye ukaunza bondi noti harisimagiri riri kusimagirwa bondi noti riri kubotswana South Africa Zambia Mozambique munhu echiuya ari pamusiri anopuwa bondi noti votova kuenda kumusha o mari yekumba kwenye endai munoshandisa iyo mari yekumba inondochinjiwa iwo marandi otosara muSouth Africa ikoko. Chagona hapana jira rebindura. Tanga dada yangadai akasinomboda bondi noti iyo randi yatosvika munyika. Manje randi usara kumesina bondi noti hakichiwa ikoko.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro vanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe. Atino kwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti mapurisa haana zvari kuita mukusunga mbavha dziri kurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu. Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iri rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Tinoti Mhondoro Ngezi inonzi kumuloto village 3. Muloto village 3 nemuroja nemuloto village 2 magogoros inonzi magogoros cave primary.
Saka kusvika pari zvino hapana atasungwa?
Hapana atasungwa, havangoshingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe acho akatenga mombe akazinjika akateva mombe dzeusiku akauraya mazindani. Akamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akatanga kuvharavhara nyaya yacho nanhasi hapana kana zvati zvaitika. Asi zviri kuita nevanhu vemabhucha varipapo mumapurisa.
Mungati ndo vari kuita here kana kuti hapana umbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti mapurisa asasunge vanhu?
Ya umbo une huripo hwebhutsu yakaonekwa yakatokwa nemunhu naiyewo munhu wacho anenge achitaurawo kuti itai kana nditi munoroya, itai murunduku wamunditi ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibvirai patopedzerai munhu.
Vanhu kavakasungwa vaba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoona kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vaine ushamwari nemapurisa, vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa ipapo. Mapurisa ari mumudhiri rudiwa kwemombe kuti iwo wabigwa mombe wacho ukatoripeta, mapurisa andoita sekude iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa kana ndisine kunyanyisi kana kuma15 zvaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwa?
Vanhu vari kutiraya, vamwe vari kutitsvededza matanda padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvikawo imbwa vakawadza chema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanda kuti hapane chingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesimbulasi yakauya yakarakirwa nedzimba nevemabhucha avavo, kuwanda kwaita vanhu muzvitomboona kekuti ndezvimwe zvezvino zviri kuwanisa kumombe kubiwa izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Kungoti vakuru vedu vekunenge veparamende kuvaona kwacho kunonetsa.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
MP Nakigava.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndoodoti ngevatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakuvatuma vakuru vauye vaodhita mapurisa.
Mugari wekumhondoro Vadhumisani Mupofu vari parunare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uyo achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti imi ndimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tapadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG ine mahedquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mati munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vachinji vazhinji vava havawane mukana yekuti vapinzwa mumabasa nenhau yekuti vanogona nguva ari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagents ehurumende yedu zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuudza pundudzwa mukati meupenyu hwavo takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwamarange zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation hakudzoki madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabuditse kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo tingangoti reproductive health iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyoyo inenge yapolutwa nakuti yakanganiswa nemamining companies mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumu saka ndo zvimwe zvatiri kusangana nazvo uyewo tikuona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro vakuda kushanda semakorokoza mumamining community saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo
pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai
ndisati ndabatana necnrg ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi women's coalition in zimbabwe yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei asi takaona kuti tabatana necnrg madzimai anogara mumamining community vanga vasina platform atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining madzimai anowanzobudiswa ndo madzimai vagara vane migodhi yavo asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai inogona kushandura upenyu hwevanhu tikaenda mumamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti maroads acho akacherwa hakuna mvura yakachena mamining companies acho kuti ugare pasi navo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura neni uyewo vashandi vanogara mumamining community havana mukana yekuti vakwanise kufoma yatingati workers committee saka takaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining communities tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternative ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza mbundudzo zvakaita seagriculture ongororo yeduwo vakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities minda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu vanobatsira nyika kune chikafu vanenge vasisawane linda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva kuvandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate murukuru edu tinasa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare vajona gokova tinogamuchira ine mufaro pa studio 7 vagokova
tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pa studio 7 kwazuva yavateereri
Vagokova nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchiitwa nedare remakurukota kunyanga uko kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo une chekuita nekodzero dzevana Children's Act unge uchiwandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu
isisu tiri boka revarume varume vacho vakawanda tiri madzibaba vane hanya nevana vedu baba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka
nyaya iyi haisi itsva vagokova yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi
isu padare tinoto nemaprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume kuti vanhurume ngati mirei nenyaya iyoyi tishande pamwe chete nevezvemutemo vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa because isisu tiri kuita public awareness yekutaura kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki
kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzi china mwari zvimwe zvezvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana vati itsika dzevanhu muchionawo imi vagoko
I think china mwari choda kunzwisisiwa because kana vanoita zvechina mwari vachidzidzisa vana kubata varume havasi kuti ibva vanozviita izvezvi zvinhu zvofanira kuva nenguva yazvo saka kana china mwari chiri kuratidza kuti chiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera then tinogona kupesana nacho but sekuziva kwatinochiita inonzi pachimucultural practice but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchina mwari
dzimwe tsika dzamungatiodai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetwa kwekodzero dzevana
tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo but yechiramo irimo kudhara mumurawo because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault wabata mwana mazamu wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudziteta tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tizviexpose tizvipedze varume vave varume pavo kwete pagandano
saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese
izvozvi tine atinoti macommunity dialogues patinosangana varume madzimai ivi nevana vadiki tichitaura nyaya idzodzi dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa tirikutaura pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda hatiri kushanda tichisangana nevarume tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurirwa kwevana matambudziko akaita sei
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu
manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Guru kotare zvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Tikati sendaba ku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphangathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Silengxoxo lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo.
Engakutsho ukuthi leli bhalabhala sifakise ukuthi sicotsha ngo-1999. Sikhuluma nje selidiniwe. Kambe selidiniwe langena endlini yakho. Kambe umnikazi webhalabhala ngubani? Kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomntakami umzana Wolfman Ncube umkhokheli webandla leMDC othi wadlengulwa eSouth Africa kodwa amapolisa kawafuni kubopha owenza lesisihluku.
Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlengeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi a bengiyocansini nawe esithandwa sami ngathi cha ungathi bo yocansini nami.
Kuhlelo lwethu lwemaphandleni lamhlanje sixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Winston Dube. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo ukuze sizwe ukuthi kahle kahle unjani lomkhankaso abathi wehlukene leminye yeminyaka yonke.
Engakuveza ukuthi njengenhlanganiso sesikhalisile uhlelo lokufika ebantwini. Uhlelo lwethu sesile nyanga ezintathu balisungula lapho kwaqala khona umongameli uPresident Tsvangirai evakatshela ama-provinces wonke awenhlanganiso yethu lapho wayebonana khona labantu abangekho kwezombangazwe kodwa kungabantu abahloniphekayo ezigabeni esijiyeneyo kuvalisa abe-church izinduna lamasobhuku kanye labosomabhizinisi. Sasesihlela uhlelo lwesibili lapho esathuma khona inkokheli zebandla lethu ezingamalunga e-National Standing Committee. Sabanika ama-province achiyeneyo ukuthi bekhokhela inhlelo zokuyafika ma-structures ethu kuma-one. Engakutsho amafitshane babhizi njengoba ngikhuluma nje kuma-provinces wonke ngenhlelo ezijiyeneyo. Inhlelo lwakuqala njengoba ngitshile ukuthi luhlelo lokusebenzela ku-ward. Omunye lomunye sitheka abuyele lapho i-ward owazalwa khona akhulele khona ekhuluma nabantu ebabonisa ngamalungiselelo okhetho asekhona. Silokhetho olunye oluqondane labontanga lapho esikhangela ukuthi omunye lomunye kabelethe umntwana wakhe nxa sisiya register njengama-voters. Sibo sesiba lolunye uhlelo oluqhutshwa ngomama olukhangelele lakuthi umama kangathiyi umntwana wakhe nxa esiyabhalisa ukuba yivota.
Kulolunye njalo udaba oludla ubhedu lezinsuku udaba lokumanyana kwamabandla. Sesike sezwa abanye besithi amabandla engaze abambane okuzakhathaza ukuthi ngumbani ozakhokhela umanyano lo. Uthini wena ngodaba lolu?
Sina njene nhlani sase ucho ukuthi ukuthi umbani okhokhelayo kumbe ngubani ongasoze khokhele awuqhathekanga kangako. Okhathekileyo ukuthi kube lesivumelwano osokuthi ngendlela esihlela ngayo kumbe sisebenza ngayo inhlelo zethu ziyahambelana yini lalabo bantu esifuna ukusebenza la. Singakhangela inhlelo ukuthi ziyahambelana sokusitsho ukuthi lawo muntu kumbe labo bantu kuyabo kusobala ukuthi singasebenza la. Engakutsho sizama ukuthi sichace udaba lokuthi umbani ongakhokhela. I-NDC ekhokhela uTsvangirai isileminyaka elitshumi lasikhombisa phose ilwiswana lo mgabe lezalo yakhe. Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiqhakisiwe ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe kambe selidiniwe langena endlini yakho kambe umnikazi webhalabhala ngubani kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha yikho ngibona ngathi kuyachazwa sobala ukuthi thina njengenhlanganiso sasidinga umuntu ozakhokhela umanyano lowo kusobala umuntu osuke exothanisa inyamazana yakhe ngamafitshane yikho esiwukhangeleleyo njengenhlanganiso ukuthi ngakala umuntu ozakhokhela umanyano lo ukhona kade vele esekelana lebhalabhala lele and isibona ngathi kusobala ukuthi bhalabhala leli ngelakhe.
Alo-ke ngumnumzana Love Moyo umgcini isihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela nampala kuwembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisekhezi emaphisa njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Winston Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthembo baba.
Yebo, linjani Nkomo?
Hayi, siyaphila. Linjani lani khona ngapha ekhezi?
Hayi, siyaphila, siyaphila. Sibona nje ukusidiveka emaphandleni lapha.
Kuyini okuhluphayo tu?
Lapha impilo enzima, kulamali, sibilinile, kutotile, kuphilwa nzima manje.
Litholanga lutho emasimini?
Emasimini kutholakala okuncane, sibelilinengi kakhulu, kutotile.
Okuncane belikutholile khonoko kuyini?
Kanje kuyimundlanyana, kuyisipho okunye okuncane, kulokungamabelanyana lakho, kuphulile kwaphonsa, bekungafaka abantwana ngenxa yokuthi amazi abe maningi.
Ngalokho Dube iseliphumile vele emasimini sezange namahlanga kusela lutho lwenzakalayo.
Abantu abaningi sebephumile lapha emasimini amahlanga lo bengakangeni kumele ukuthi kuqale kungani kaphuza.
Ngezinye indlela ungathi libhekane lendlala lonyaka lomnyaka ozayo.
Indlala vele iza kuba khona kusabe kuthiyana njengabantu ngabantu. Ngoba abanye bahle besele zona izinto zokulimisa abanye abalimileyo nje endaweni ezigcinileyo bazatholathola inzala vele iza kuba khona ikakhulu ebantwini ezifuyeni kuzabangconywana.
Wena kuyini okuvunileyo kuyini ongathi ukutholile?
Amabele amabele anyana nje alalawa athise sitopatopile khonokho okuncane hhayi izingalani zincane phela apha sifika ngamadodo lapha indawo yamadodo le lonyaka kubula balutshwana.
Olivama ukuwatshaya mpela amajodo.
Yina izulu lingaliningi kakhulu hayi phela kudla imchanga kuyini okunye ongakudla apha ndawokudla imchanga lapha emakhaya lapha indlala phela.
Izifuyo zona uthi zikahle mpela lo nyaka zizasila agcwele amadamu lamadlelo ami kahle.
Amadlelo ami kahle amadamu alamanzi kodwa amadamu phela sayaqhubeleka vele amadamu la aqhubeleka kudala ngamadamu nje ngebizo akugcini manje ongamadamu lokhu masinya nje kuyabe sekungela amanzi nje.
Kula mizamo yokwagebha kakutsha kukhitsha udaka.
Le indawo yekhezile imizamo ungayibona ngathi Nkomo lapha hayi akukhathana lapha kahle sibona imidlalo yokugebha amadamu lapha sekusivela kwezinye indawo.
Amanzi awukunatha emakhaya lapho liwakha ngapha emfuleni lilezikotsho kuhamba njani?
Kulezikotsho zilitshwane izikotsho uthole izigaba zengu-2 labantu abaningi kulezikotsho 2 kuphela nje zilitshwane izikotsho.
Liyawathola kahle kahle kodwa amanzi?
Mazimbili kungafa SA1 amanzi asetholakala nzima siyathola ye kodwa ke abantu bahamba umango omude siyadinga amanzi bahamba imango.
ukhuluma ngodaba lwezikotsho lolu lendlala elibhekane layo mhlawumbe mabe lalela abakahulumende akhona amazwi ngathanda ukuba ukuwaqondisa kibo
abakahulumende ayi ngakhuluma kodwa sesiyakhuluma sadina vele indawo le ikhezi vela ayikhanyelwa abake bebuye abakuye ebantwini bezozibonela abantu baphila zisemantana
abantwana ezikolo bayahamba kahle kodwa
abantwana ngikhuluma nje abantwana abaningi baqothiwe khona besigabeni esikole baqothiwe akula mali yeschool fees bayithatha abantu imali akula mali shelo baqothiwe abantwana abaningi bahlezi
kodwa uhulumende wathi akula mntwana omele axotshwe ngenxa yokwehluleka ukumbhadala imali yefees kabakulandeli lokho abaphathi
mina angeke ngifakaze into ekhulunywe nguhulumende ngoba kuyakhulunywa emathekteni xa sokubuya ngathi ezikole bayakuthi thina sikwazi lokuthi umuntu ebuyethela imali ezikole ezifoni
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo oDube siyabonga lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isekhezi umnumzana Winston Dube asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga Ntungamili sekulenani eliphezulu elikhwela mihla ngemihla elabesifazane abahlukuluzwa kumbe ukubulawa ngabesilisa kwele South Africa. Ngeviki ezayo sizalethulela indaba eziphathelane lalokhu.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzelela abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana babancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazuza konda kuya thayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloya inkinga agcine esebuleyo njengalokho esibona kusenzeka
thiyani indlebe ngeviki ezayo lapho esizalethulela khona indaba ezokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane ngabesilisa esokubhahile eSouth Africa. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomntakamnumzana Welshman Ncube ugugu lethu Ncube othi wadlwengulwa kwele South Africa kodwa amapholisa ayala ukubopha owenza lesi sihluku.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo futhi ngiyajabula ukuba uhlelo.
Yisizwa kuthiwa uke wehlelwa ludubo olukhulu kakhulu ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini.
Yebo futhi ngizonguliwe ngahamba ngayovula i-case emaphoyisa. Amaphoyisa i-case yami awayithathi serious ngoba naye uyagwara uthi yena akukho ndawo lapho i-case yami ezofika khona ngoba yena uyazana nabantu abaphezulu. So ngithe ma ngiqeda ukuvula i-case yami ngathathisa ngapha iphoyisa i-statement. I-statement sami bekuyi-6 pages kodwa i-docket police yofika ngasekhothi kwatholakala ukuthi i-statement sami phakathi kwe-docket sokusele amapheji amabili nje kuphela. Njalo yena naye lowo muntu ngamkhomba epoyiseni ipoyisa alimbophanga. Ngathi ngibuza ipoyisa ukuthi kwenzakalani waye ungambophi lo muntu. Ipoyisa lathi lona lithole umlayezo from uGeneral Ndaba noColonel Simelane yibo abamphetheyo bathe engabophi lo muntu.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Cha, umuntu lowo besilokuzwana but lokuzwana kanjalo besivumelene ukuthi mina angikakaziyiseli ngokuya ngasocansini. Sahamba sayodla isidlo sasebusuku. Semasidla isidlo sasebusuku sathola newayini lokuphuza. Ngicabangela ukuthi kukhona isidakamiso wasifaka ewayinini lami ngoba angizwisisi ukuthi ngaphuza iglasi elilodwa nje lewayini. Ngavele ngalala ngangazizwa nje ngalala njengomuntu ofile. Angi-understand le. Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi a ngiyocansini nawe sithanda sami ngathi cha ungathi boyocansini nami ngoba angikuzwanga nokubuzwa nje ukuthi nisukume ngasithi isikhathi lapha netafuleni bengihleli khona nizofika lana ngakhumula mini lezompahla kwenzakaleni angazi yonke lento. Into yokugcina engiyikhumbulayo bengihleli lapha etafuleni ngiphuza lelo wine. Okwenzakale ngemva kwalokho angiku-understand, angikuzwisisi, angikaze mina ngaphuza iglasi lewayini ngaba yiliyana ndlela.
Manje nxa utshela amaphoyisa usiya komkhulu wakhona umchasela ukuthi kuhamba njani, ngabathathi inyathelo?
Ngabathathi inyathelo sengize ngabhalela naye uminista uMbalula yena ngokwakhe. Ngathi mbhalela uminista uMbalula wangiphendula wathi yena uzongenela aze kimi angiphendule ngemva kwensuku ezimbili. Namanje lokho kuzinsuku ezimbili, I'm sure sokuzodlula amaviki amabili. Ngaya lapha ne-police station yakhona akukho lutho olwenzakalayo. Lokho bathi bona balinde i-forensic. I-forensic igazi lele lathathwa kimi nalowo udoti owathathwa ngaphakathi. So i-forensic wakhona ngiyambuza, ngiyababuza ukuthi uphuma ngemva kwesikhathi esingakanani. Bathi ngemva kweyinyanga ezingu-6 or more months. Ngiyoba ngikuphi mina njengomuntu odlwengulwe lapho? Ngiyoba ngisenzani njengomuntu odlwengulwe lapho? Mina ngiphila impilo yami ngedwa ngiphakathi kwe-island. Akekho umuntu engiphila naye. Akufanele ngihlukumezeke.
Wena ungumta kamnumzana Welshman Ncube oyazakalayo kakhulu kwezombusazwe, njalo lithethe komongameli Jacob Zuma. Pho lokho akwenzi na ukuthi icala leli libe lesisindo kakhulu?
Yebo, uWelshman Ncube ubaba wami ongizalayo, kodwa umthetho umthetho. Umthetho ufanele wenziwe. Ubaba wami akekho ngaphezu komthetho, njalo ubabazala akekho ngaphezu komthetho. Leli lilizwe elilandela umthetho, lilomthetho. Mina ngingumuntu la, nginamaphepha okuba la, even kuthiwa anginawo amaphepha, ngingumuntu. Kufanele ngisemzansi, imithetho yasemzansi kufanele ingizikele mina. Why kuzomela ukuthi mina ngihambe ngiyotshela ubabazala? Ubabazala kasilo poyisa, ubabazala kasiye prosecute, ubaba wami kasiyo poyisa lasemzansi, ubaba wami kasiye prosecutor yasemzansi. Umthetho ngumthetho mawenziwe. Kunamaphoyisa, kunamaprosecutor, mabenze umsebenzi wabo njengomsebenzi wabo. Why kumele mina ngisebenzise ubuhlobo? Pho laba abanye omama ngaphandle abangenazi izihlobo bazokwenza kanjani? Kutho ukuthi bazodlwengula nje kuphele kudlule kanjalo ngoba bona kabanazi izihlobo.
Okwakathesi kuyini okwenzakalayo ukukhangelela ukuthi uzakwenza ngodaba lona lona?
Okwamanje nasemaphoyiseni akukho nto eyenzakalayo, ngasekhothi akukho nto eyenzakalayo. Mina sengize ngabhalela u-National Director we-Public Prosecutions, u-Advocate Sean Abrahams, ngimcela lokho abakubiza ngokuthi yi-private prosecution. Ngoba ma bengafuni ukuprosecutha indaba yami, ma bayilethe kimi mina ngizifunele abantu abanjengabo-Herinel bangiprosecuthele indaba yami. Ngoba mina ngiyabhelieve ukuthi mina nginayo indaba, nginabo futhi ubufakazi ukuthi mina ngivumelananga ukuya ecansini nalo muntu, njalo nginaso isiqinisekiso sokuthi i-state sizomconvicta lo muntu. Ngicela leyo mvumo ma kuyukuthi i-state asifuni ukuthi simprosecute.
Hayi, kuyizwakala, siyakufisela inhlanhla ukuthi udaba lwakho luphethwe ngemfanelo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu, ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga Zulu, saleni kahle.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngugugu lethu Ncube, umtaka mnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC, ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami kusithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Sakhile.
Siyake sikuzwe ukhuluma emsakazweni njalo ubhala lembiko ethile ebulenjini. Kahle kahle ungubani njalo kuyini okukhankaselayo?
Izizalwane sakhile sibongisa kodubenza lenzingwane. Ukhuluma kakhulu ngabomama, iabuse yabomama, ukuhlukumezwa ngabomama ezindlini. Umuntu ongumama nxa esehlukumeza ezindlini akubi kuhle. Uhlala ubona umuntu ongumama engotshayiweyo. Abanye ngabama blue eye, abanye umuntu yabe xotshiwe njengebhotswana lapho uyakwanisa ukubona omunye umuntu exotshiwe ihlala phansi uzothi ngile-two days ngilala emnyango ubuyabe ekhatshana lekhaya kuyabe kungela ukuthi angathini kuhlukumezwa kwabantu abangumama labantwana of which umuntu engalunganga kakhulu empilweni.
Njengoba uzisebenzela uwedwa ungekho kunhlanganiso lezi ezilwela amalungelo oluntu kumbe kwezombusazwe, uyakukhulumisane labo yini labo mama?
Sometimes ngiyakwanisa ukuthi ngihlale phansi lo muntu ngimcebise ngimtshela ukuthi uyabona nxa empilweni nje nxa umuntu ungabona umuntu ongubaba elindanga lokuthi ufake isandla akufake isandla kwesibili akufake isandla kwesithathu vele umuntu uma ekuthanda umelanga akufake isandla. Ngikwanisa ukuthi ngincede umuntu lwana ngimdingise umsebenzi kumbe nxa nginokuyimali okuncane angilandawa ngiphinda ngisebenze ngithole ngimnike imali make sure ukuthi uyahamba ekhaya abuyele ngoba impilo yeBotswana ma ungumZimbabwe uphinde uhlukumezeke. Omama abaningi bayabesesaba ukuyaripota emapholiseni ngoba uyabethanta ahamba ayiripota uzafika banjwa adiphotwe. Ufutsha ukudiphotha futhi ayibona ukuthi ngizadiphotha ngingelalutho kumbe nginjani kungcono ngihlale ngimelele ukuthi ngihlukumeze kodwa at the end kuvulawa wena uba yisilima wena enesala umuntu okuhlukumezayo lokhu enjalo. Ngiyaye ngize ngifise ukuthi nganithiwa kule minye imikhankaso ebakhona eyangapha yabomama abahapha eBotswana bona abavele eZimbabwe sometimes singahlangana as a group sikwanise ukuthi njengoba ngihamba mina almost umsebenzi engiwusebenzayo njengoba ngishilo umbeka duze lamaZimbabweans almost every day. Yabona ukuthi omunye umuntu can just open up ekutshela ukuthi umbona nginje sesishabe ngithwele nzima ngilamsebenzi omunye awutsho ukuthi ngiyasebenza ushoneleli ngingashayise ebusuku uyabuya ngishaye. Into ezinye ziyabe zizusha ubuhlungu lawo ubona ukuthi kuwumuntu akamama wakho into ebuhlungu kakhulu ezusha ubuhlungu.
Ubona bebaningi yini abadubekayo kumbe iningi lile msebenzi engcono?
Hayi abantu bezimbabwe eBotswana abaningi badubeka befolela ukudinga ama-piece job njengokuthi imoto iyaliphonga uthutshe izihambela ufice umuntu ongumama usegijimela emotweni ewindini piece job ecela ama-piece job ukuthi at least umuntu lwangame ngamniwa okwe-20 pula kumbe 30 pula ewatsha. Khonapho ngabona esenza njalo endlini uyabetshile umuntu ongoba behlezi kumbe uyabetshile abantwana ekhaya lomama bakhona abasebenzela kuhle abaziholela kuhle but abantu bayadubeka ukucuthuza umuntu ethi ngilele erenkini 2 days ngiyela ndawo yokuhlala ngoba engafuni ukuthi eziphosela kobobaba ukuthi at the end agcine ku-abuser futhi elokwazi ukuthi akula lapho zakhona yena ngiywakudobhaa wakuninga indawo yokuhlala.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe omama abawodayo bagcina bengena empini yabachayeli bemchofu.
Ewodeni lami ngomunye wangikhona ngiyangibe ngithinwa ngile-spare time ngiyangiyoda amabheli ekuhambeni kwami okokugcina ngizange ngihambe kuhle eSouth Africa ngoba safika sasiyawoda eBenoni le-Kempton Park ikhombisa sihambe ngawo sase sibuyela sesingene ukuthi sesiqedile salandwa yibo bona abobhuti bemchofu basitshela ukuthi yeye umuntu lo esihamba ngawo ama-7 seat yaphaye bayaphayilitha so akumelanga ukuthi singene yo kumele siyigade amabhasi baharasa basitshela ukuthi sizalitshisela lapha sisenze silenze into eziningi sasingomama omama sasibaningi sasi-almost ikhombi yayiphosa ijwale kuyithi omama kwasihlukumeza kakhulu ngokuthi uyethukile udriver bamkhipha bamfaka esayidini kwathiwa sesilee driver to e-park station liyengena phakathi kwamakhombi hayi ahamba le imota siyawonta isenzane ngayala futhi libangumsunzo siyazitshisa litshise konke le mpahla zethu. So into enye ukuthi ungathi uyacabanga futhi ukuthi ucrossport uhambe iyewota uyahamba uhambe lichosi ufike ubulawa egoli abantwana bakho ngapha bekumelele ukuthi umama uzavuya ungawota eZimbabwe ungawota eZimbabwe amabheli but amboni ukuthi kuzasinceda ngoba lapha liwodwa khona eMozambique kungena usithi Zimbabwe bahluphe ibhoda njalo ukulidikisiya imali zangikhona ezeZimbabwe kufuneka imali eziningi okudlula ma ungena e-South to Botswana usiyawota.
Laba abanye omama abathengisa emgwaqweni-ke
bakumele ube ne-trading license and of which i-trading license yangikhona yena le ukutshela iqiniso sami abayiniki ama-foreigners. Ama-foreigners ungabona uyiniwa uyaburali shop or i-boutique shop kokokuthi uzawusenzobaleka njalo kumbe uthengisele emtswaneni ozabe engasozethi nxa sebebuya bona bana abantu abebhayilo kumba becouncil abatshela ukuthi ngumzimbabwe yabo funga uhlala lawo engani umuntu okhuluma isikhalanga kumbe ngomntwana ba ngasoze bekunanzela ngoba bayakunanzelela uyabeyacharge uphinde uthathele impahla of which i-trading license yena leyani ukuze uyitholi awuyitholi.
Sibonge sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuso.
Okay, ngiyabonga kakhulu sisifakile.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Okwezemidlalo lamhlanje, abasekeli beqembu leHighlanders baphakathi kokuqoqa imidlalo yokuzilibazisa lokulibazisa uZulu ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa iqembu labo elikhangelelwe ukuthi lizahlawuliswa imali ngemva kokuthiya umdlalo ungaphelanga ngeviki edluleyo phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa uAbel Khumalo.
Kuzabe kunabaculi abaningi ababuya kithi khona ngale komthwakazi. Imali esizoyithola lapho zohambe eclub ukuze ikhona ukubhadala ifine leyenzakele ngendlela yokumiswa komdlalo owayenzakala phakathi kweHighlanders zeDynamo.
Likhangelela ukuthi kuzaba kulabo bani ngamagama nje amalutshwane ongasitshela bona ababe libazisa uZulu?
Kuzabe kunabo Mehlo kaZulu, abashaya maskandi, kuzabe kuno ethimbani uzinja ziyamluma, amabhukudwane, nama groups amaningi kakhulu abuya kithi khona la akhona besikole.
Kanti vele imizamo yona le eyokubuthelela imali yona le liyithatha njani njengoba lesinqumo sakhona sokubana iqembu lihlawule malini akukakhulunywa?
Hayi, thina silanda ukuthi bazocharge imali engakanani. Thina imali esiyabe siyiraise lo midlula le ababeyicharge silanda, thina sifuna ukusiza iclub. Thina ngendlela esibona ngayo nje singama-supporters eHighlanders, abantu laba benza intentional especial ama-referees. Into abayenza benza amabomu ukuthi vele iqembu bayakwazi ukuthi thina abantu ama-supporters eHighlanders vele bale temper, ungayenzi i-decision encane vele baphose izinto phakathi. I'm not encouraging abantu ukuthi baphose izinto phakathi.
Licabange ukuthi lizaba le mali nelizayibuthelela wona?
Ngazi ukuthi singaba le mali kodwa maybe ngafika kubo 20,000 yesesibhekelele lapho singayi-raise.
Hello, ngu-Abel Khumalo isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa. Wekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Titan nehamba lo Amara Brown besithi bona mukoko singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Lamhlanje ke sixoxe lomntakamnumzana Welshman Ncube othi wadlwengulwa eSouth Africa kodwa amapholisa akawafuni kubopha owayenza lesi sihluku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.